zvinodaro mufuze dare sei vana vasamanidzwe kuenda kumarari school properties of management satorwi zvichadiswa for private political interest mabhazi ezvikoro asatorwa achitakura vanhu kuti vaende pamusangano wepolitical party vadzidzisi vasarudze nguva yekudzidzisa vachimanikidzwa kuti vaparticipate mumapolitical process kuti learning time isabiwe vanhu vachiakomodeta marari sezvo kalenda yedu yagara yakaasitiwa.
Izvi zvakonzerwa nei?
Izvi zviri kukonzerwa neunhubu hwatirikuona huriramba huchiitika musi wa15 June mumasvingo province. Magames evana akasuspendwa vanhu vachiti vanoda kuakomodeta rali yapurezident. Zvakonzerwa nezvakaitika kugweru pakuva yakaitwa upinda kuzirali napurezident munangagwa. Zvakonzerwa nezvakaitwa kwamutoko vatakuvana vamunanga vacho mwadzwa vana vechikoro zvakare. Zvinove zvinhu zviri against marecommendations akaburitwa nezimbabwe human rights commission.
Pari zvino mapato anoita izvi akaita sapi?
Izvezvi taakunyanya kubata vapato vezamtf ndo vari kunyanya zviita zvakanyanyisa.
Inyaya yei yamoda kuenda nayo kumatare edzimhosva?
Tikuenda kumatare edzimhosva tichikumbira interdict, tichikumbira kuti matare edzimhosva one arambidze mapolitical parties kuti asashandise property yezvikoro kupepesiwa maindresi avo. Chechipiri tichikumbira matare kuti arambidze kushandiswa kwevana kuenda kumarali kana vachinge vasina kupiwa mvumo nevamagadhenikazi nevana nevabereki vevana ava. Ichitatu kuti tirambidze maprivate political interest asadisturbe the learning calendar yevana kuti kudzidza kwevana kusamiswe kuakomodeta zvemapato zvinenge zvichiiswa nenguva dzipi zvazvo. Ichina tichida kurambidzawo zvakare kuti dare rirambidze kumbochiitwawo kuvadzidzisi kuti vaende vachinoparticipata mumapolitical processes aya. Saka ndo zvatiri kuendera kudare izvizvo ndetinofuturi kuenge tichienda tichimirirwa negota redu tagota.